Muzinda weAmerica waburitsa mashoko nhasi uchiti America haisi kufara sezvo mapurisa nemauto ari kurova pamwe nekushungurudza vatungamiri vemasangano anomirira vashandi munyika pamwe nevemapato anopikisa. Muzinda uyu watiwo unoshushikana nemhirizhonga yange iri kuitika munyika kubvira nemusi wemubvuro uye wakurudzira vese vane chekuita nenyaya iyi kuti vagadzirise zviri kunetsa murunyararo. America inoti vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo uye mhirizhonga haina zvainobatsira sezvo ichitowedzera matambudziko munyaya dzeupfumi. Yashorawo kuvharwa kwemadandemutande akaita seWhatsApp, Twitter neFacebook ikakurudzira kuti hurumende ivhure madandemutande aya nekukasika sezvo kuvhara madandemutande aya kuchityora bumbiro remutemo yeZimbabwe pamwe nezvimwe zvibvumirano zvakasainwa nehurumende yeZimbabwe. Mauto nemapurisa akashandisa futi utsi hunokachidza nezvimwe apo airwisana nevanhu vairatidzira mumaguta akawanda munyika uye pane vanhu vane chitsama vakatofa muchiitiko ichi. Zvichakadai, nyanzvi dzinoti kubuda neuwandu kwakaita vanhu vairatidzira pamwe nevakatadza kuenda kumabasa kunoratidza kuti munyika mune dambudziko guru rinofanira kugadziriswa nehurumende. Vachenesani Ndungakwa vesangano reRevolutionary Research Institute vaudza Studio 7 kuti kubuda neuwandu kwemauto nemapurisa kunoratidza kuti urongwa hwakadaidzirwa neZimbabwe Congress of Trade Unions hwakabudirira. Vatiwo chinodiwa pari zvino kuti hurumende igadzirise risese zvichemo zvevanhu kwete kutsvaga kuti ndiani akaronga kuratidzira uku.
Ini ngati kwakaita impact yatingati pachirungu impact nokuti hazvisati zvamboitika kuti maguta esa yatinoziya anga akavhara business kwemazuva akadai. Hasi kuti kuvhara business kwange kwakanaka, asi kana tichiti stay away tokuti izvo kuratidzira kwevanhu vashaya chimwe chavangaite chiri nani chine masimba kupfuura mugara muzimba.
Murayiridzi wezvidzidzo zvekutapwa kwenhau pachikoro cheHarare Polytechnic vaAlexander Rusero vati hurumende inofanira kuteerera nekugadzirisa zvichemo zvevanhu.
Pari zvino nyaya sandi yekuti zvakarongwepi zvakarongwa nani, nyaya ndeyekutarisa chinangwa zviri kushungurudza vanhu. Vanhu zvavari kutsutsumwa ndezvechokwadi here kana kuti ndezvekunyeba? Tinoona ndezvechokwadi. Nhamo iyi iri kurakasha munhu wese. Nhamo iyi haizivi kuti uyu ndewebato ripi kana kuti ndewebato ripi. Saka nyaya haisi yekuri kubva zvinhu izvi kana kuti kwazviri kurongwa, ndeyekuti hurumende igadzirise zviri kushungurudza vanhu. Hurumende ipote ichiudza vanhu kuti iri kufungei, iri kurongei maerengere nenhamo dziri kusangana nevanhu munyika. Zvekuti zvazobva kuAmerica, zvabva kuBritain, hazvina zvazvinotibatsira.
Vati matambudziko munyaya dzeupfumi acharamba arimo kudzamara vanhu vemuZimbabwe vaisa musoro pamwe chete vachigadzirisa matambudziko aya.
Dambudziko iri rinoramba richienderera mberi tikaramba tiri panyaya yekunongedzerana kuti uyu ndiye nhunzva tunzva, uyu ndiye akanaka, isu takanaka, ava vakashata. Nyaya iripo ndeyekuti vana vemuZimbabwe vatungamiri, hutungamiriri huri munyika, hutungamiriri huri mumabato anopikisa, vagare pasi pamwe chete, vaise musoro pamwe chete. Hakasike kutanga tichiona matambudziko aya. Muna 2009 nhamo yarova manyika muZimbabwe, vanhu vakagara pasi vakataurirana, vamugabe navatsvangirai vakaita kuti nyika ienderere mberi. Zvinhu zvinogona kungoitika.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rakaronga kuramwa mabasa uku mushure mokunge mutungamiri wenyika vakwidza mutengo wemafuta ezimotokari zvakapetwa kaviri. Mitengo yezvimwe zvinhu iri kukwirawo zuva nezuva, izvo zvave kuomera vakawanda munyika. Hatina kukwanisa kubata vezvese CTU kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vashandi vehurumende vakatozivisawo kuti vachatanga kuramwa mabasa svondo rinouya kana hurumende ikasawedzera mioro yavo, iyo vanoti haichina chaichatenga sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.